Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unoji batima.
Nukugamkira umushirango chedu apo tinokurukura nezvechitendero chechikristu. Arikukugamkira umushirango ndipasiro Jeremiah ndakumirira tanonoka wandu. Nhasi unowu muchirongwa hatina mufundisi Sam Lufiele wekuCanada. Tinokugamkirai muchirongwa mufundisi.
Mazita atisipu lakere.
Ini makabva rini kuZimbabwe uye maka kutamira kuCanada zvaita sei chaizvo chaizvo muchidimi?
Ini ndakabva kuZimbabwe 2002 ndichinoita youth worker kuEngland. Ndikashandako ndichibva kwakarenda. Ndakazobva kuEngland nokuda kwekuti mwana wangu pana akazvarwa ane an eye tumor yakanooperatwa kuState. That was 2002. Vandazomuva from State 2005 kusvika zvino ndaakuno kuCanada. Chikonzero chokuya kuCanada kushumira ndakanzwa kuti nguva yangu yemuAmerica kwenguva yanga yakwana, saka ndaifanira kuuya kuzoshumira kuno kuCanada. Saka ndokuuya kwandakaita kuno.
Munoshumira muri kuCanada nechirungu kana kuti nechivanhu?
Ndinoshumira nechirungu konzero chokuti kereke yandinoshanda nayo ino marudzi akasiyana siyana. Vanhu vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana zvichireva vekuAfrica nekuAsia nevemuno. Saka tinoimba nziyo dzimweni dzatezimavhenekura dzinoshandisa machishona nechindevere nemamwe marudzi, asi pakushumira ndinoshumira nechirungu.
Munoyanana nemamwewo here masangano avo vanoshumira muchishona nemundevele imo muAmerica nemuCanada?
Ehe, ndinoyanana ne kune kereke kuno yeMethodist. Kutanga kwayo yakatanga nokuda vavanzwa kuti vanoda kutanga, but to announce that kutanga kwacho vakaannounsa paprogramu yandakanga ndichirwa nainini. And kulaunch kwayo kwese yakalaunch Methodist inotaura nechishona, shona department inotaura nechishona. Ndinobatsirana navo nguva pavanoita maEaster nenguva pavanoita zvimwe zvinhu zvinobatsirana navo. Kune Sabata zvakare, Seventh Day Adventist, inotaurawo nechindevere once in a while. Ndinoendawo kana pane zvimwe zvinhu zvinenge zvichibatanidza community yekuno ndinosangana navo.
Tinoratidza kuti nyangwe makatamira kunyika dzinotaura chirungu munongoramba muchishumira muchiyanana muchishona nemundevere.
Zvinoitika ndezvekuti vana vedu isusu ndokuti vazhinji vaakutaura chirungu chekuno, asi tinovavarira kuti vazivo mukushumira kwataita tiri vana vadiki. Saka it's an identity kuti patinotaura nechishona, patinotaura nechindevere, kuti vana vedu vazivo kwavanobva.
Kuyanana nemasangano akadai seapi?
Masangano atinoshanda nawo akati one day kucensus kune masangano inonzi Building for the Future vanosangana muna June. This year vanosangana muna July. Ndinobatana navo ikoko. Vanhu vana veZimbabwe vakabva kunzvimbo dzakasiyana siyana vanoshumira. Ndinobatirana navo kuye neveCFI gore rino vari kuitira kuDallas. Vana vanotenda vakabva kunzvimbo dzakasiyana siyana nekuZimbabwe, asi vanobatana gore rega rega kunzvimbo dzakasiyana. Gore rino vari kusangana vari kuDallas. Ndinobatirana neboka riri kuZimbabwe rinonzi Pillar of Legacy rinoshandira kuJengwe Big Falls. Masangano esaya ndinobatana nawo kukurudzira kuti kushumira haasi matendero atinovaka, asi kubatana kwatinoita yaprojekt leader, kubatanidzwa kwatinoitwa mukutenda kuti tipotesa tishumire Jehovha.
Zvinofadza chose, asi nguva dzedu ndodzadyana. Mufundisi, mungachitipa vhesi mobva mapupura pamusoro pevhesi iroro?
Ndanga ndichifunga Nehemaya 4:6 rinotiro vakavaka kusvikira mudhuri wabatanidzwa. So built with the wall and pulled the wall was joined together thereof for the people in the mind to wait. Saka vavariro yandinoona, vavariro yangu chidonzvo romwoyo nderokuti vanhu vabatirane kuvaka basa raJehovha. Patinobatirana munhu ane chiga nechiga nenzvimbo yaakanzi naMwari atakanda. Saka patinobatirana tose mudhuri unofanira kunge uchivakwa, unovaka ukabatana nokuda kwenguva uye nokuda kwechido chemumwe nemumwe. Saka ndinokurudzira vese vanoshumira kuti timire panzvimbo dzedu nekupatya tichimira Jehovha tichivaka basa raJehovha.
Muchititendera zvedu nemunamato.
Baba, tinokutendai nokuda kwenyasha dzenyu, nyasha dzinobatsiridza vana venyu pasi rose nokuda kwokutenda muzita renyu. Tinyengetera kuti mutiropafadze panguva yatinoita zvakasiyana siyana munzvimbo dzatiri dzatinoshumira tiri. Mutiropafadze tunamatiro wenyika yedu kwatakabva, nyika yeZimbabwe, kuti muiropafadze nenyasha norugare, tive nerunyararo, runyararo runopfuura zvose zvingadiwa nemunhu. Baba, tinonamata kuti murambe muchipindira kunyange nevanhu vanoramba vachitipa mukana wokushumira kusana chiti practice. Tinonamata kuti muvaropafadze, vamire munzvimbo dzavo, vavake, varambe vachishumira kushumira kwakanaka. Usarege tinonamata nokutenda.
Amen. Aiwa, tinotenda mufundisi. Mange makateerera kuchirongwa zvechitendero. Chirongwa chatinopiwa pano pastudio 7. Nhasi unowu Mange muina Placide Jeremiah.
Tinotenda Prasides Jeremiah, tichitenda wechikwata cheChristlike Choir nekambo Jesu Simba katinoshandisa mune chino chirongwa.